manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2024 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare Chembare mukati mesvondo rino vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino wakaderera pane wegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatikona zvinyange zvichitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzakutosvika kuma $10. Papa chiita $10 pamwe pakutosvika kuma $15 kana kuti $17. Nepapa chiitawo $15 zvakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa ana matau dzatinoti mahwindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa. Sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kumaoperators navo vanenge varimo munyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatovaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kuti mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paishe dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistiriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu, zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva mumwe sabhuku wekunyamakate. VaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vatatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhanara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare raMajor Street vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasichigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganhu yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Tizora vakati pane magwara anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
In terms of the ritual component, Lano family waku, Lano Panamanikana, which is young geographically and legally, who see Guamambo A, Ashigan and Zimbo, you know that which one, you know that E, Lano family of Panamanikana, which is in Israel, GTK, Ashimun, Ashtonga Ari, within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemigano munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaishe Chirumanzu, ishe Bhinga, ishe Bota kuzaka, ishe Samambwa kuzhombe, ishe Negove kumberengwa, ishe Manyezwa kulupane, ishe Mashaya mombe, ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum, chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica, vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsanangurirewo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichidakukontinya nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes, asi vakadzi vemuchechi manje takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndisiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda tatinei, kovanava kuchiko. Ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pemu papa bepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti Pemu, ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ii, ndinoimba yechitendero. Dzimbo dzechikristu ndo dzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rombo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chedu.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vangu uyo mumwoyo mako unongoona watove nesong. Ndogona kumuka makuseini ndichitoimba rumbu. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbu, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe, ndobva ndatorekodha. Makuseini achona iwayo ndotodainza mwana wangu kuti uya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndo inyowani yandinayo, yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tundo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kujiti, uyezve zvanga zvakamira sei pa?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe Baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo, tinga ndo number 2 kana kuti number 3, nekuti vakanga vaita naTekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe songu navo yatakadzikisa naBaba Harare, kari kutonetsa mazuva ano. ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harari.
Ruyo rwacho runonzi chi?
Runonzi Mighty God.
Tombodzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amuri kuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandi ndotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe Spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana ava munenge muchivasarudza sei? Munoshandira munharaunda dzipi?
Sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne. Nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchechi kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi, ah, nditori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne. Ndikati handira kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aya. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vanga vari about 15 boys. Ndovandakatanga ndatora. Gore rakazoteera racho, ndakazoenda kuAppwell. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuAppwell. Ndokuna PA wangu, vanonzi Pastor Fusire. Vandinoshanda nawo ivo vanogara kuAppwell. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumanzi wenyu vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Page rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMhondoro Mubayira, avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune manga matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changa ndo chakauya muna Julai. Up to now vanhu havasati vatambira.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvichinzi zvanzi transport, hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvisa. Hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya. Handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi chakauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kundochema kuti hatisi kukwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii?
Hongu, asi zvichizonzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana, uye ane zigara kapinde wotiza nechikafu makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera muri.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti zvemiwo wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana mumwe achiwana 7 kg.5 chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti unowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu, kana chapuwa vanhu chirenge chii charandangana nemhuri yako iyi. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Kachoka mbuu ya kachaka ya mbira pechanga kwa kwa ya mafundi mchibage. Kata waindi hafema kejiza hakuwe kuenda kwa mafundi, hafema kejiza hakuenda kwa mchibage. Dini uo uo kushia nani rama. Kwa hivyo 3 months kachaka piwa mna July. Kata saratoshika monana September. Sisi siri. Kaa kungote inga tuma 10 kejiza. Kekinya kuhitia chaitu ya icho gurenio hakuna. Kutuutu nubata maari ya kutu unogo na kutuutu wabata kwezi marizo tenda 10 kg. Ukipeza 10 kg yoy 4 days, 3 days ya pesa. Apo nengo katu waona kana eme maari ya kutu utende chumutuwa.
Wanenga wachu goe randiwa nani? Juliku goe rwane masanga naga jumira ere, ne vashandewe urumende ere, kana kutijine wachu goe rwane masanga nwe jumachonge rwe nyika.
Kuna wawuya mota hii nilami yutucha warfare, wongo tichikafu chenichi. Deni pangu pwana sienda iba kundi kwa moto sara moche ana ni kisa umetanga matembo uzito kundi pachara kisa fikiria zote ya sara kisha wote ya wami.
Upo hicho urukwa ni kwa nemari paten kg.
Wanjenga ukitia $6 ya mwajita na $6 esini shwa $7 la tini ndege la tini ndege $7.
Imi muri amai wane muri akakuro shakadi.
Imi ndivi amai wale muri chino karatiri washan.
Saka baba zvi zvavari kuita o ne kutsvaga chikafu.
Saka baba vakura, kana kuti vachakwanisa uye vanorwara. Vana vamwe vari mudunhu imomo vakarorwa muzvavo mudunhu imomo, zvekuita zvacho hapana chekunyatsa. Vari kuHarare vari kungotiwo hazvisi kufamba mari hadzisika. Saka zvakaoma.
Shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti.
Shoko ramungasiyira kuhurumende nevemasangano ekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho ikutotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura. Totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa muzi mutatu.
Aiwa ndinotenda mai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka.
Zvakanakai.
Manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumondoro mubaira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekwa ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism. Ko iwo matambiro aya haana njodzi here? Ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi.
Inini ndinoita yoga for flexibility. Ndiyo inozounza contortioning. Kana taita yoga tava flexible, tava kuita contortioning, tava kukwanisa kubenda benda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhiosi atichakusendirai muchiona. Zve dancing, rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumbo flexa.
Vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi?
Vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira. Vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga, vanga vasitomborina kana basa nazvo. Iko zvino ndo vato support system yangu, vanenge vachingondisapota pese. Kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu, ndawana client, aiwa vanongondipa, vanotondisapota zvisingaiti, ende ndozvinondipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madenze echirungu kaya ne zvechizvino zvino zvakati oh veruzhinji vari kutambirana nazvo here vakuzviziva here zvimuZimbabwe izvi
veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira vamwe vacho ndo vatoma maclients angu asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako
saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi vanokuwanai kupi
ndinotambira kuGlenview 7 nekuGlenora muHarare vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session ndichakusendirai link pasi vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba phone number yangu 0716717312
matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024
makomments kubva kuvanhu vanosenda mavideos yo nekudzosera kumashure plus ma studios ekuitira yoga acho ari kudhura saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu
zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi takatadzawo ichi nechichi ndezvipi
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina saka 2025 tokuvimbisa kuti tinetagadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February
titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu zvii zvamunoda kuudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa
tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita motifollowawo pawhatsapp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabasa
uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza ari parunhare kuHarare neStudio 7 yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Evans Azeninga ndiri muWashington DC
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabeleni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla leZANU-PF sithuma ngameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla leCitizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandla leli avalelwa esitokisini seRemand Prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezincishi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ecollegini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yamakhanti emazweni iyabi distributed ngama political affiliations.
Umnumzana Busani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeDemocracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabango owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayelelungele lokuxoshisa amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edayela ephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHusman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu yabi ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amachuma ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongikho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela uMnumzana Robson Jere okunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe. Abathela ilungelo loluntu uNkosazana Namatayi Gwegweza, uMnumzana Samuel Gwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele uMnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa every day siyabe silombono ochiyeneyo ngoba yithu esi-affectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithu esitshona sihlukumezwa ngohulumende lo, yithu esitshona silandelwa ngohulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana nabantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi uMnumzana Moses Mpofu lo Mnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlwelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. UMnumzana Melu Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana nenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba, iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva, so which means abantu abanenge bale corruption ngabantu bakuzano PF, so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka, idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idale lesenethi lalo lapasisa ibhili le ehanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idale i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu. Sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024, uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho kwaqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphetshelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare. Ngimnondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni izulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminengi kwabhekuka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amanengi. UAlbert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zedukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. UMnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi ukusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulumana kalomkhulu kakhulu oyenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi mazivule izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo asisakwazi singabazali so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu kwathathwa yonke into lezi zindlu zamatitshala lazo zathathwa namaklasi athathwa so khona lapha idamba shoki khakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo
ukansela kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi umkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo sedambashuku kuthethu amazenga angu-32 awela kachana zikuphume ama-asbesta angu-16 awahahla afa ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kachana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi miningi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eDatata Village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kachana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda ngugogo Sibilo osekhulile. Kuthe sengene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika wadilikela phezu kwawo umbheda. Mhlanhla nje kodwa kahle malanga but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi roof ihle yadistroyeka wasala vele kungela lutho so asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkashe.
Ubugcwele ukuthi ubuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mfidanyana bethatha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani uyachongola ezwela amanzi kuhambile imbidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini yamawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMathabeng South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Mube.
Kukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzala kukaJesu uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqalo siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali, behlukuluzwa ilokhu lalokhu ukudla. Kodwa ke makufika leli khefu zathola nje umuntu onke ngathi uyagijigijima ngathi kukhona okuncane abe kuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya ngithola kuyikuthi hayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo. Singakhulumi ke abadakwayo ke yiba abangathi ngeyabo lapho ke badakwa ke kuze kuye kusa yikho futhi okulezi ngozi iyo inkinga yakona ingozi ziningi kusuka kube kungathi lesikhathi lesi uSathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile. yikho engunanzelelayo ezigabeni sami.
Njengabe izinkonzo kukhona yini elikwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lelomoya. Sibuyele ezwini lenkosi ukuthi liyasikhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwane. Lawo endaweni yakho ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu, ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo nxa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona bagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile, ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole kuyukuthi hatshi sandla senkosi sikhona, yabasesibhedlela bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni, abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa, umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo, ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla, ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa, njengoba ngitshile ukuthi kulokugijigijima ngezimali, isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo yathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo, khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze, obanika khona obathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo besenza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga lithuba elinikeze lona, sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza singapha A Voice of America, sise Washington DC.
Langala puma lendaba, langala puma lendaba, lashona lendaba, langala puma lendaba, langala puma lendaba, lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sisesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor kaward 29 kulendawo, ucouncilor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima ma ngikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana, ama-mega cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa yikuyini khonoko, ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Ncube, hayi ngabe ngikhamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa, izidakamizwa
into ezidakayo imbanje utshwala wentshengu sokuze kusenza ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abantu benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha edonsa ngetshapewa nemawulo kuhlungana i-Ward 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mahlayana ilanga lichisa umuntu abulawa aqube njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulo muntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akuna nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetshiya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana womtshaya wambulala nesipina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona lendi wade sikuChristmas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe namagazi wodwa ikilinika amanesi sebethole nzima kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eTshapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye esinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka aqeda abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala wabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana nomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye baphonga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafela esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Bavela kuleso sigaba abantu esibaziyo babancuke abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo kulitile imuli yakobani iyabulala imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibakhanye
pho baya amapholisa wona athini bayabotshwa na?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubopha umuntu bemhambise ekhoti ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho nami njengokansila yabe ngingasekho kukho nawe njengomsakazi nube yabe ungasekho kukho abantu laba bahamba babothwe sometimes izothiwa sebephika ubheyili baphenduke emakhaya uzothiwa kanjani njani omunye kubheyili khonapho waphinde abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo msebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusehlula laba ababalekayo abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukhansila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nangu umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
Saribonani mazubapa mahlenza ivinyelela kuzo zonke indawo. Igama ngumezi isibongisa kongwenya ngokuzalwa nzalo kaphana endaweni yasesilwane ubongwenya. Umculo esihamba ngawo babiza ngeDanger Boys bawazi abantu abaningi. Ngiqalise nje ukuhamba ngawo 2023 ngiqalise khona ukurekhoda nje ingoma kodwa zalisidlisa ezalo nyaka ezika-2024 ngizothi liphatheke zona.
Wishlaw is in after, wishlaw is in us, 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 wishlaw is in us abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zami zitholakala ezalast year ezalonyaka, kodwa bengakaqalisa ukuzithengithengisa nje ngendlela ezithengiswa kakhona ngabanye. Bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu ngeWhatsApp, kodwa mauzifona iy'ngoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngufakele, ngizabiza iy'namba zami la. Iy'namba zona +10 63 78 12 29 11 4. Ngizithinda futhi njalo +10 63 78 12 29 11 4. Igama ngumenzi Sibongo zakwaNgwenyala, kuFacebook ngikhona futhi, uyabhala nje Menzi Ngwenyekazira.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Cela isupport enkulu kiwo, ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho. Le ndima esihamba ngayo inzima, dadathi sicele kubana nabe besipha amandla amakhulu ukuze thi sikwanise ukuqhubekela phambili.
Singeke hlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.